Tingo Manya Tipinde, Winga Bible.
Then we will get to sit down.
For those Capatino Garefasi,
I'd like us to read Ephesians chapter 5.
Ngati ndi kunawe Ephesians chapter 5.
Yeah. We are very much used to these scriptures. And we just go straight to Ephesians chapter
5.
And we are going to read from verse 15 through
21. 15 through 21.
Right. That's all right. Thank you.
Amen.
See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise.
Tarirai kuti munofamba zvakatsikama uye zvakachenjera kwete semapenzi asi sevanhu vakangwara.
Redeeming the time because the days are evil.
Amen. Tichidzikinura nguva nekuti mazuva ashata.
Wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is.
Naizvozvo musava vanhu vakapusa, asi nzwisisai kuti kuda kwaJehovha ndokupi.
And be not drunk with wine wherein there is excess, but be filled with the Spirit.
Uye musadhakwe newaini panowanikwa vanhu vachiraradza, asi zadzwai nomweya.
Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord.
Muchizvitaurira henyu pachenyu mumapisarema nenziyo uye munziyo dzinopinza mumweya, muchizviimbira uye muchiita mutakunanza werwiyo mumwoyo yenyu munashe.
Giving thanks always for all things unto God and the Father of the Father in the name of our Lord Jesus Christ.
Tichipa kutenda kwese kuna Mwari wedu uye Baba wedu muzita raishe wedu Jesu Kristo.
Submitting yourselves one to another in the fear of God.
Tichizisa muchizisawo pasi pemumwe kune mumwe mukutya Jehovha.
And then I want us to skip over to 31.
Ngatiendei pa verse 31.
For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh.
Nechikonzero ichi murume achasiya baba vake naamai vake, iye agobatanidzwa nemukadzi wake, vaviri ava vachava nyama imwe chete.
This is a great mystery. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church.
Zvino ichi ichakavanzika chikuru, asi ndinotaura ndichireva hangu Kristo nechechi.
Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife even as himself, and the wife see that she reverence her husband.
Zvisinei hazvo, mumwe nemumwe wenyu tichinyatsotarisisa ngaade mudzimai wake uye sekuda kwaanozviita, uye mudzimaiwo ngaave nechokwadi chekuti waremekedza murume wake.
Shall we pray?
Tinamatei.
Our gracious Heavenly Father, we are so thankful once again for gathering us in this manner. Songs have been sung, praises have been given. Lord, now we come to the moment when you, the living God, has got to speak to our hearts.
Yes.
Begin with me, Lord, and my precious brother, the interpreter.
Yes.
And Lord, flow over to the audience that is present.
Amen.
We thank you for this wonderful day, a resurrection day, in which we have to realize and understand your love towards us because of the resurrection day.
Yes, Father.
We pray that you, the living God, will be alive in our hearts.
Hallelujah.
Even, Lord, to portray the wonderful life of the resurrection. Bless the pastor of this church, Lord. Bless the officers, the ministers, and bless the laity. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray, even for our dear friends that have come to be with us and support us on this special occasion. Grant it, Lord. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen.
Amen.
You may take your seats, beloved ones.
Vadikan wagare enyu pasi.
We've just read scripture.
Tichango bamukuverenga gwaro.
Before I get into the scriptures,
ndisanda pinda hangu magwaro,
I want to echo the words of Reverend Tutani.
Regai ndise maungira kumashoko a Reverend Tutani,
who is also a special friend to me,
ino ashamwari inokosha kwandiri,
and to my family,
uye kumuri yangu.
The words that he spoke,
mashoko avataura,
we cannot subtract,
hatikwanise kubvisa,
nor add to them,
kana kuwedzera paari,
but we can only emphasize in between.
Asi isu tinogona kungorovera hoko pakati.
I want to appreciate my precious friend.
Regai ndi yemure zvikuru nekutenda shamwari yangu inokosha.
Hama blessings.
Hama blessing.
And I normally say blessings there because there's a lot of blessings that flow from him.
Ndino garanchiti blessing ne make kuti pano dururwa maropa fadzano yerera akawanda kubva kwavari.
And our special friend, Sister Pelagia.
Na ama yedine shamwari yedino kosha.
Some of you don't know those mysteries.
Vazhinji venyu manga musingazive zvakavanzika izvi.
I want to thank also to see that all these dear friends like Brother Shamba.
Da kutenda shamwari dzakaita sana Brother Shamba.
Where is he?
Brother Shamba Murugupi.
And he is always on the post of duty.
Vano gara zvavo vari pabasa ravo.
Gallant men that have stood and
mare dzinogara dzakamira
and are still standing.
Dzimire nanhasi.
I can't remember when he first interpreted for me.
Handicharangarira kuti hama yakatanga kundidudzira rini.
A long time ago.
Nguva yareba kare kare.
And he's still on the post of duty.
Vachiri zvavo pabasa.
We want to thank men who are not ambitious, but who recognize their place and stay in there.
Toda kutenda varume, vanocherechedza nzvimbo dzavo, vasingatarisire zvinhu zvikuru mberi.
And we want to appreciate them for being that way.
Toda kuvatendawo nenzira iyoyo.
And respect them.
Tichivaremekedza.
In those offices.
Munzvimbo idzodzo.
I want to say this.
Regai nditaure izvi.
Pastor and Sister Chesa.
Pastor na Sister Chesa.
They've been outstanding.
Vaka ratidza kuti vakakunda kwazvo.
In their spiritual life.
Mupenyu hwavo hwepamweya.
And when you look at the children.
Tikatarisa vana vavo.
Having 7 daughters.
Veduwe. Kuva nevanasikana vanomwe.
It's actually 7 temptations in the 7 church ages.
Ndo miedzo minomwe iri mumazera manomwe echechi.
And this gallant man and his dear wife.
Zvino murume uyu mare nemudzimai wavo mare.
They've been the Lord has been so gracious.
Ishe vakavaitira nyasha kwazvo.
When we want to talk about marriages,
kana takuda kutaura pamusoro penyaya yemuchato,
I'm sure
zviro kwazvo ndiro chokwadi kuti
in the hall of fame,
pamusoro pekutenda muhoro yemukurumbira,
he will be there with his wife.
Pastor Chesa nemudzimai wavo vanenge varimo.
Because it's not so easy.
Nekuti haisi nyore.
Every servant of God knows.
Muranda wa Jehovah wese anozviziva.
But it's not so easy.
Haisi nyore kurera vana.
To raise up children.
Kurera vana.
Especially girls.
Kunyanya vanasikana.
To the point of them getting married.
Uchivasvitsa musvitsa.
Not only getting married.
Kwete kungopinda musvitsa chete.
But sustaining their marriages.
Opinda musvitsa yekuti anoramba ari mumba.
Makorokoto.
Congratulations.
Whether you're proud.
Kana kunyange muchidada zvenyu.
Or humble.
Kana kuti muchizvininipisa.
Or beginning to be.
Kana kuti makutanga kuda kuzvitanga.
Always learn to follow the same certain steps, certain footsteps.
Rangarirai kuramba, ngarangarirai kuramba tichiteera matsimbaya.
Of those men
ivarume ava
and their wives
nemadzimai avo
who have found favor before the Lord.
Vakawanirwa nyasha pamberi paJehovah.
The same will be done to you.
Unozowana mubayiro mumwe chete.
And for the children,
kuvana,
I want to say
regainditi,
thank you so much.
Ndinokutendai zvikuru.
Every pastor
mfudzi wega wega
is proud of such children.
Anodada nevana vakadai.
Every father
baba voga voga
is proud of such children.
Vanonzwa kudada nevana vakadai.
Every mother
amai voga
voga is so proud and is relieved with such children.
Vanonzwa kudada nekufepeterwa nekuva nevana vakadai.
The good Lord bless you.
Dai ishe wenyasha kuropafadzai.
I've only got a message.
Ndine marito.
To you, my dear friends.
Kwa muri imi shamwani amadrodikanwa.
Who are coming in with your wives here.
Imi mamchuya ne.
You must know that there is also your father-in-law in Zambia.
Muno imi akomana mamchuya ne madzimayenyu. Rangarirai kuti munate zvara vari ku Zambia uko.
And I'm making sure that Brother Shamba.
Ndichawana chokwadi chekuti Brother Shamba.
And Brother Tutani.
Na Brother Tutani
must hire a truck.
Va hire karori.
So that they put booze there.
Kuitira kuti, ah, kwete karori. Ava hire rori. Yekuisa maburu.
To cross Zambia.
Anoyambuka akananga ku Zambia uko.
You make sure.
Ivaine chokwadi chekuti.
Take the message to your friends.
Amen.
God bless you. Thank you so much, servants of God. There are many of you
who
could have stood here. It falls my lot. I want to thank and greet our dear mother.
Ndoda kukwazisa nekutenda amai vedu vanokosha.
My, I don't know how you say it, my. Ambuye Chesa.
Mbuya Chesa.
We are so happy for you.
Tino kutenda izvikuru.
And
Gogo.
Please, greetings to, again, Gogo. What do you say? Sekuru Chesa.
Bambo Mkuru Chesa. Tino kukwazisai.
So that when you get back, say your son in Zambia is greeting you.
Kana varu kuzinzwa kuti ishe mwana komana wenyu ku Zambia ari kukukwazisai.
Thank you so much.
Nokutendai zvikuru.
Beloved ones,
hama dzinodikanwa.
We've just read scripture here.
Tichangobva mukuverenga gwaro pano.
And I want to draw you to something that is very important here.
Ndoda kukuratidzai chimwe chinhu chinokosha kwazvo pano.
In Ephesians chapter 5.
Kuna vaEfeso 5.
Verse 32.
Ndima 32.
This is a great mystery.
Ichi.
But I speak concerning Christ and the church. After Paul had spoken about the church, he says in verse 20,
Wakuti pa verse 20,
giving thanks always.
Tichitenda Mwari nguva dzose.
For all things unto God the Father in the name of our Lord Jesus Christ.
Nokuda kwezvinhu zvese muna Mwari wedu nababa vedu muzita raIshe Jesu Kristu.
He says whatever we do,
chero zvatinoita zvipi,
let's give thanks always.
Ngatirambei tichitenda
to our God.
Tichipa kutenda kuna Mwari wedu.
Whatever we do, let's remember our God.
Nga chero zvatinoita, ngatitendei Mwari wedu.
And when we put God first in everything,
tikatungamidza Mwari pane zvese,
in our work,
mumabasa edu,
in our achievements,
mune zvese zvatinenge tabudirira,
when we put God first,
tikaisa Mwari mberi,
then we come to the next verse that says, submitting yourselves one to another.
Tinosvika pane rimwe vhesi rinoti iro tichizviisa pasi mumwe kune mumwe.
Submitting yourselves one to another in the fear of God.
Zviisei pasi mumwe kune mumwe mukutya Mwari.
First and foremost,
pakutangisisa chaipo,
recognizing the greatness of God.
Ngatichereredzei hukuru hwaMwari.
What he has done in your life.
Zvaakakuitira muupenyu hwako.
When you can worship him and love him and glorify him.
Uchikwanisa kumunamata nekumurumbidza nekumupa mbiri.
Then can you realize.
Ipapo ndopaunocherechedza.
How important it is to deal with what he has created.
Kuti ungasha zvinokosha sei kushanda nezvisikwa zvaMwari.
In this case he says submitting yourselves.
Panguva inei Paulo ari kuti zviise pasi
one to another
mumwe kune mumwe
in the fear of God.
Tichitya Mwari.
When I submit myself to my pastor,
ndikazvisa pasi pomufudzi wangu.
When I submit myself to the congregation,
ndikazvisa pasi pecongregation.
When I submit myself to my fellow minister,
ndikazvisa pasi pevamwe vashumiri.
I'm not doing it because of a special interest.
Handisi kuzviita kuti ndiwane zvimwe zvinhu.
It's because I fear God.
Inyaya yekuti ndiri kutya Mwari.
And if I fear God,
kana ndichitya Mwari,
then I will follow his instructions.
Ndinoteera zvaanonditirayira.
Then I will not struggle.
Handizoita zvokurwisa.
Whatever man can do to me,
chero zvipi zvandingaita
nevanhu, I will not struggle with man.
Handirwisani nevanhu.
Because I know there's one I want to please.
Nokuti ndinoziva kuti pane mumwe chete wandoda kupa.
And that's the great God.
Ndiye Mwari samasimba.
Hallelujah.
Amen.
So we want to talk about this.
Tadakutaura pamusoro penyaya.
And I want us to emphasize something.
Ndoda kuti tirovere hoko pane chimwe chinhu.
In 31 there.
Pa verse 31.
Where he says, no, 32, where he says.
Pa verse 32, parikuti.
This is the great mystery.
Parikunzi ichi. Chaka, ichaka vanzika chikuru.
Now I want to say.
Ndoda kuti nditi
the great mystery
chakavanzika chikuru
love
rudo
in marriage
pamuchato mumuchato
the great mystery
chakavanzika chikuru
Paul talks about it.
Paul antara pamusoro
pacho and he's talking about people
asarutara pamusoro pevanhu
how they have to deal one with another
kuti vanhu wee ngatishandei mumwe nemumwe sei
submitting one to another.
Unogarisana nevamwe uchizvisa pasi pevamwe.
And then he begins to thin it down.
Otanga zvino kunyatsonongedzera.
He talks about a husband and a wife.
Ah, kureva murume nemudzimai.
He talks about children.
Otaura pamusoro pevana.
How they have to obey their parents.
Vana tererai vabereki venyu.
He takes a family setup.
Otora mhuri.
Why does he take a family setup?
Sei achitora mhuri yakazvimirira.
Then Paul says this is a great mystery.
Paulo but ichi chakavanzika chikuru.
I speak concerning Christ and the church.
Asi ndiri kutaura kudai ndichireva Kristu nechurch.
Before we come to muchato,
tisati tasvika pamuchato,
there is a great muchato.
Pane muchato mukuru
that is between Christ and the church.
Wa Kristu nechurch.
These are just we can say attributes. That come out of that great marriage. When we perform these things physically, we are coming from the great marriage, which is a spiritual marriage. Hallelujah.
Amen.
Now, my dear friends, for those of you of like faith, the prophet says something in marriage and divorce on paragraph 272. Now he says, now on the marriage and divorce, see, it has to be revealed. Until it is revealed, you don't know it. But he promised in these last days, in this age, that every hidden mystery in the Bible would be revealed. How many knows that? Revelation, the 10th chapter, Jesus promised it, that all these hidden mysteries on marriage and divorce and all these other hidden mysteries that's been would be revealed in the end time. Remember the mystic light in the sky? The seventh angel standing there. Come back and the opening of the seven seals. Watch what's taken place. That's true. Now, when we talk about marriage and divorce, Paul says, when we talk about marriage, Paul says, this is a great mystery. Now, the messenger says, you cannot know it until it's revealed. Now we are in the last days, when the seventh angel, the messenger, brings these things and reveals them after opening of the seals. When the seals were opened, that's where marriage was revealed. So for us to understand and move in unison with the message, in whatever we do, if it's about marriage, we must check what does the revealed message say. Because before that, we didn't know the mystery. We didn't know the revelation. Now we come to understand it. When a mystery is being revealed, it's given to some to understand it. Some miss it. And it's the same way. You've got to have a revelation about marriage for you to enjoy and stay in a marriage.
Hallelujah! Iwewe, kana uchizo, izizinonakiza,
if you don't have a revelation,
kana usinachizo,
you will never stay or sustain that marriage.
Aufe waka garamu umba iwe, unoponja. Amen. Amen.
We want to understand that.
So now what does it mean, he says? Amen.
Now, marriage
muchato kana wanano
is the oldest institution in the world.
Ndo nangaruanze neyo epakutanga.
The prophet says so.
Mprofita ndo zvanotaura isungano yekutanga.
Marriage,
muchato kana wanano,
was first instituted
ya wakatangwa
in the Garden of Eden,
mubindu reEden,
by God himself.
Na Mwari pachake.
There were no ministers.
Panga pasina vashumiri.
The only ministers were angels who were not even allowed to preach.
Vashumiri kudanga varipo dzadziringiro dzina kutenderwa kuparidza.
Their duty was only to sing holy, 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 and accept whatever God said.
Mutene mutene vachiti amen pane zvataurwa naMwari.
When marriage is revealed into our time,
zvino wanano painozarurwa munguva yedu,
like those angels,
ne sengirozi dziadzia,
we also can only be witnesses to what God said.
Isu tinongova zvapupu zvezviri kutaurwa naMwari.
And say holy, 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 and even add amen, amen, amen.
Tinongoramba tichiti mutsvene, mutsvene, amen, amen, amen.
When we begin to preach,
kana tatanga kuparidza,
and say something else,
totaura chimwe chinhu,
and we go away from the revelation,
tati tsaukei kubva pachizaruro,
we will not have proper marriages.
Hatizova nemichato yakanaka.
God,
Mwari,
instituted that marriage.
Ndovakatanga muchato.
You know all the other institutions,
noza dzimwe sungano dzese,
before you go to them,
usati wasvika padziri,
it could be technical institution.
Unogona kunge iri sungano yekuti uruda kuenda kana kuti ku technical, ku college,
universities and whatever place.
Ana university nechi,
you've got to have qualifications.
Unofanya ngo une anonzi ma qualifications kana kuti kodzero dzinokusvitsa,
certain subjects.
Unofanya ngo wakapasa mamwe ma subject
that you did.
Awakatsuna,
and not only doing them,
kwete kungoaita chete,
but passing them.
Unodomana ngo wakatapasa.
And after qualifying,
kana wazonzi wa
then you get into those institutions.
Wakupinda ikoko ku college. Kana ku university.
Then after you qualify,
shure kokunge wabudirira,
after you graduate,
kana kuti wa graduate,
then
ipapo
you go on job.
Wakunza achienda kubasa manje.
But marriage is a mystery.
Wanano ichakavanzika.
It was instituted in the Garden of Eden.
Wakatangwa naMwari mubindu.
The first institute.
Ndo chikoro chekutanga.
The first establishment.
Ndo neyo yekutanga.
Where?
Apo.
God himself.
Mwari pachavo.
Was the lecturer.
Ndiwo vaiva mudzidzisi mukuru.
God himself.
Mwari pachavo.
Chose a wife for man.
Ndo vakaratidza murume vachimuratidza mudzimai wake.
And they got into that institution.
Ndo vapinda musungano iyi.
The only training, this institution,
musungano iyi,
is the only institution where you go and train on the job.
Sungano yemuchato ndoinonzi unodzidzira uri pabasa chete.
You get employed,
unopinzwa basa,
and begin to train whilst in employment.
Wodzidzira uchimboita nzwira pamiri tsvimbo yaro adapi muchienda zvakadaro.
And God allowed it that way.
Mwari wakazvitendera izvozvo.
Because he knew,
nokuti vaiziva,
that in this job,
kuti pabasa iri,
there will be a mistake.
Pachava unogona kukanganisa.
And when there's a mistake,
kana muchinge maposa,
they will not refer to the publications.
Vanoziva kuti todzokera
or research material.
Tonotarisa zvinyorwa.
They will just stay put.
Vanongoramba varipo.
And I, the lecturer, who is God,
will
provide the answer.
Vachiti toita sei vachibvunza Mwari. Amen.
When we get God and choose God,
tikana tasarudza Mwari tawana Mwari,
stay with God,
Toramba tina mwari.
He gives us a wife.
Mwari wanubatipa
mwari. He gives us a husband.
Mokupo murumeka.
Now, sometimes men pray.
Zimwengua murume anunamata.
And say,
what?
I want a perfect wife.
Ndirikudamu zimai akakwana.
Eve was a perfect wife.
Eve hangari zimai akakwana.
You say she was not?
Uruta anga sina.
She came, it was a choice of God. Man did not ask for a wife.
Murume anakumbira mudzimai.
It's God who saw.
Mwari ndo vakatora.
That this man needs a wife.
Mwari ndo vakatora kuti murume anoda mudzimai.
And he took a part of him.
Ndobva anokora chikamu chake.
And Adam only realized.
Adam
he had a revelation. This is what we are talking about.
And
he had a revelation.
That
she is a part of me.
Kuti ah, Eva uyu, she nengo yangu.
She shall be called a wife, a woman.
Achanzi mudzimai.
That which came out of man.
Uyo akanokorwa kubva mumurume.
It was Adam.
The Adam
who had that revelation. This is what the prophet is talking about. When you have a revelation. When there was a fall, Adam realized
Adam
they were naked. He saw the fig leaves.
Akaona mashizha emuonde.
Dressed himself.
Akazvipfekedza.
Dressed his wife.
Ndokupfekedza Eva.
And they were hiding.
Ndobvatanga kuhanda.
They were not quarreling in the bush there.
Vanga vasingaitirane nharo makwenzi bodo.
If they had to quarrel in the bush.
Dai vakaitirana nharo madene umu.
When you are hiding, you don't quarrel.
Uloza, kana uchita chihande hande ka. Are we the noise? Kana naro.
Because when you quarrel, lest you give yourselves away.
Ugaida noise. Iwo chitata muande muande. Unobatiwa.
So they were quiet.
Saka wanga wakanyarara.
Until God said, Adam, Adam, where art thou?
Kushikira Mwari wakati nhandiwe Adam, Adam, uri kupi?
Then he says,
yeah,
I'm naked.
Ah, and I'm fake.
I heard your voice and I hid.
Manje, and I'm fake. Pandanzu is renewed. Pandano.
Who told you that you are naked?
Naiwe, wawuzi wanani kuta unakupeka.
He says,
agant.
The woman,
mudzimai,
he must have been holding her.
Ndomunganga akambata.
And he says, the woman. Who you gave me.
Mudzimai. Iye mi wamakandipa.
He put everything back to God.
Aga bango foshorera zvese kuna Mwari.
We don't have a record where Adam slept his wife.
Atina patino verenga vanonzi Eva. Aga dzemurwa mbama na Adam.
In that time Adam could control animals.
Pangwa yo Adam. Aitonga muka.
He could have called a lion to take her.
Anga da yakango dai da shumba. Yakati bambura ivau.
And kill her.
Ubamuraya.
The messenger says.
No may not.
In church age book.
Mu book rema zera church.
Adam.
Adam.
He could have put her away.
Anga dai akaramba Eva.
And God could have given him another.
Mwari vanga dai vakato mupa mumwe.
But he couldn't do that.
Asi mwari havana
kudaro. Adam,
nokuti Adam
had a revelation.
Anga nechizaruro.
She is part of me.
Chekuti Eva wabva mandiri.
Putting Hallelujah. Her away.
Kuramba Eva.
Would be putting away a part of me.
Aizenge abvisa chikamu chake achichiramba. Praise God. Amen.
It's a mystery.
Ichakavanzika.
That's what Paul is saying.
Ndozvirikutaurwa naPaulo.
Because it's coming from the spiritual realm to be manifested in the physical realm.
Nokuti zviri kubva muchiyero chemweya zvichiratidzwa muchiyero chenyama.
You know,
unoziva,
when people have a revelation
vanhu vakanga vabata chizaruro
about marriage
chemuchato,
the prophet says something here
muprofita anotaura chimwe chinhu pano
which I would like to draw your attention to,
chandoda kuti muone.
He says in the message,
anoti mumaritso,
invisible union,
kubatana kusingaoneke.
And before I come to that, I think I want to say something here.
Okay, ndisandasvika ipapo regai nditaure chimwe chinhu.
I read this one here, but I want to read you to you something else.
Regai ndikuverengere chimwe chinhu.
He says,
vanoti muprofita,
if a family ever loses its respect for the family,
kana mhuri ikarasikirwa nekuva nehunhu hwekubatana kwemhuri,
the children lose respect to the parents,
vana vachirasikirwa nekuremekedza vabereki vavo,
that family,
mhuri iyoyo,
is torn to pieces,
inobva yabharuka bharuka.
Okay? If a church ever loses respect of its pastor,
kana chechi ikarasikirwa nekuremekedza mfudzi wavo, say
that church is gone.
Chechi yaparara.
If a nation ever loses the respect of the Supreme Court and its decisions,
zvino nyika ikarasikirwa nekuremekedza dare repamusoro soro redzimhosva, inenge yato nesarudzo dzinotorwa nedare iroro,
that nation is gone to pieces.
Nyika iyoyo yaparara.
Why does he say like this?
Same prophet Isaiah says this.
Because marriage,
nokuti wanano,
a family,
muri,
starts with two people.
Inotangwa nevanhu vaviri.
A husband,
murume,
and a wife,
nemudzimai.
And that begins a family.
Ndo zvinotanga mhuri.
And the backbone of every community,
musana we musha wega wega,
is a marriage.
Mu iwanano.
A family.
I mhuri.
And the backbone of every nation,
musana we nyika yoga yoga,
is a family.
I mhuri.
When the families are broken,
muri dzikapamuka,
there is no community that will stand.
Hapana musha ungamire.
There is no nation that will stand.
Hapana nyika ingamire.
That's the reason why
ndochikonzero,
obedience and subjection,
kuterera nekuzvitsa pansi,
begins with a family.
Zvinotangira mumuri.
Then it goes on to the community. It goes on
zozo
to the whole nation.
Mumusha, zozo teketera, munyika.
If a country,
kana nyika,
has to be blessed, it must be a country,
inovanange iri nyika,
which has got families that are blessed.
Ine yaka umbwa nemhuri dzakaropa panzi.
That's the reason why,
ndochikonzero,
when these things, the perversion of things start,
ndochikonzero paya panotanga zvinhu zvekutsauka nekusvibisa nekunyangadza,
the world in its condition now,
kunyangara kwaita nyika yezvino,
the prophet in the message anointed ones at the end time,
muprofita mumharidzo inonzi vazodziwa munguva yekupedzisira,
he says that three things are happening.
Pane zvinhu zvitatu zviri kuitika muprofita anodaro.
One,
chekutanga,
the world is in a sodomite condition.
Nyika Yapinda muchinano chengo chani.
You expect that condition to look after a family?
Unofunga ere kuti ngochani inga imise muri.
Which family?
Muri yekwani.
How will it grow?
Inga bepa ngochani. Inokura sei.
Even when God created man,
kunyange mwari pakasika munhu.
He knew.
Vaitoziva.
As the prophet says,
the prophet,
man
murume,
was going to reproduce himself
achabereka
by the spoken word
at
the right time.
Panguva yakafanira.
And the spoken word from the man,
shoko raitaurwa kubva mumurume,
God still gave him a woman. God still gave him a woman. So that when he uses the spoken word, it will be manifested from the woman.
Amen.
Now that's a mystery. He says, I'm talking about Christ in the
church.
And Christ, when Adam fell,
zvino pakawa Adam,
then came a time
pakauya nguva
when God himself said, all right,
apo Mwari pachavo vakadzvana,
I'll be a kinsman redeemer.
Ndakunova mudzikinuri wehama.
I myself am going down.
Ini pachangu regai ndidzike.
And redeem the fallen Adam.
Ndodzika ndomene ndinodzikinura Adam wawawe.
He went on the cross.
Wakaenda pamuchinjikwa.
Like Adam, the first Adam.
Sezvakaita Adam pakutanga.
On his side.
Ari parutiri kubva parutiri rwake.
When he was pierced.
Pakadhufurwa nepfumo.
That soldier.
Musoja uyoya.
He thought he was a soldier.
Aingoti ya ini ndiri musoja.
But to God he was a surgeon.
Asi, hallelujah. Kuna Mwari anga atori chiremba ari kuvhiya.
He was an appointed surgeon for the hour.
Ndiye chiremba ainovhiya panguva yakafanira.
And you know, you doctors know.
Imi ana chiremba, iwe doctor matimba munoziva.
If you are so, you've got what? No, if you are, you've got so much. If you are so, I want to use the word. You're so pitiful.
Uchinyatsonzwira.
You will not operate.
Hausikuzo operate. Kana uchinzwira munhu tsitsere.
It requires. These doctors are tough.
Vanachiremba vakashinga.
They will cut where you can't cut.
Anosviko vhiya kana kucheka paunotika kucheka. Amen.
So God said it must be only a soldier.
Saka Mwari vakaona kuti basa rinogona kuitwa
nachiremba
asina tsitsi.
And he got a spear.
Akangotora chipfumo.
And he pierced him.
Ndokunodhufura
Kristu. The water came out.
Ndobva pabuda mvura.
The blood came out.
Ndobva pabuda ropa.
Not knowing.
Asingazive.
You and I.
Kuti iwe neni.
Were being born on that.
Jesu tiri kutoberekwa. Amen. Hallelujah.
God had to allow that.
Mwari vakatozvitendera izvo.
He couldn't use Gabriel.
Haikwanisa kushandisa
the angel Gabriel.
Haikwanisa kushandisa Gabriel.
Gabriel the angel.
Gabriel mutumwa.
Gabriel is sent only to Mary just to say, "Hail Mary,
Gabriel,
thou art blessed of all people."
Kazwai Maria wakaropafadzwa pamusoro pevanhu
vose.
Ndizvozvo.
So he says, "Let's use a soldier."
Zvakanzi ngatishandisei musoja.
And he pierced him.
Akabva angomudhufura nepfumo.
And blood came out.
Ropa
rikabuda. Water came out.
Mvura ikabuda.
The ghost came out of him.
The spirit came out of him.
What was that?
Chichoch.
To have his wife.
Kuvane mudzimai kuti ave
nemu bride.
Mwenga.
Same as it was with the first man Adam.
Ndozvakaitwa Adam wokutanga.
That's the reason why.
Ndochikonzero.
When Eve fell.
Eva pakawa.
Adam could not reject Eve.
Adam haana kuramba Eva.
When you and I fell,
iwe neni patikawa,
Christ had to take our place.
Christ akatotora nzvimbo yedu.
That's the mystery.
Ndochakavanzika.
Christ.
Christo.
In the church.
Ne church.
When you have a revelation,
kana wabata chizaru,
then you understand what marriage is.
Unozonzwisa kuti wananuchi.
You may be so many years in marriage.
Ungadai wagara chaizvo mumba.
If you don't have a revelation,
kana usina chizaruro,
about marriage,
che muchato,
the prophet says, that woman, you may have so many children, she's just raising children for you.
Hanzi nomuprofita, mudzimai wakwe, ungadai ukaita vana runda zanaye, ye ndokungokuberekera vana.
You are not married.
Why?
You don't have a revelation. But when you have a revelation,
it
takes you deeper than that. Hallelujah.
Amen.
Beloved ones,
Vadikanwa,
I want you to know that this love of Christ,
kuti rudo rwa Kristu,
the love of God,
rudo rwa Mwari,
when it flows in us,
paruno wira matiri,
then we can understand what sort of Christians we ought to be.
Ndo patinozonzwisisa kuti tinofanira kuva mhando dzemakristu akaita sei.
That's the way we should be.
Ndo nzira yatinofanirwa kuva.
Then how do we maintain this love?
Zvino tinochengetedza sei rudo kuti rukure?
It starts with submission.
Kuti ukuchidzire rudo zvise pasi.
Paul says submitting one to another.
Paul ari kuti zvisei pasi kune mumwe.
Submitting yourselves one to another.
Zvise pasi mumwe kune mumwe.
When we talk of submission,
Many a time,
we men
isvarume
think submission means you are here and the wife is there.
Isvarume tromwa kuti kuzvisa pazvinoreva kuti iwe murume unenge uri panam mudzimai ari papa.
She becomes your footstool.
Oba ava chitsiko chako chaunotsutsutira tsoka.
Men think when you marry,
murume anongwana akaroora,
you are marrying because you are tired of ironing.
Waneta nekuaina.
You want somebody to be cooking.
Wakuita nungo dzokuaina, wakuda kuita nungo dzokubika.
But when God gave a wife to Adam, there was no cooking in there.
Mwari pavakapa mudzimai kuna Adam, kwanga kusingabikwe, hakwaibikwa nguva iyoyo. Yes.
There were no clothes to iron.
Mbatya dzacho dzokuaina hadzisipo.
The Bible says the man and his wife were naked.
Bhaibheri rinongoti murume nemudzimai wake vanga vakashama, vasina kupfeka.
So what can you iron?
Saka uno ainei imi muri musina kupfeka.
We've got to understand this mystery.
Tinofanira kunzwisisa chakavanzika ichi.
God said, I'll give him a help meet for him.
Mwari vakangoti regai ndimupe mubatsiri akamukwanira.
Meet for him in what?
Kumukwanira pai?
Who prepared the Garden of Eden?
Ndiani akagadzira bindu reEden?
It was God himself.
Ndimwari pachavo.
And when he did that,
pakaita izvo,
he blessed man
akabvaisa
and his wife there,
nemudzimai wake mubindu,
to do what?
Kuti vaitei?
To till the ground.
Kuti varime.
By the way,
neimwe nzira,
did you know
how
Adam was to be tilling that ground?
Kuti Adam aizorima sei mubindu?
The prophet says,
right,
Adam had powers.
Adam angane simba
that he would say, You mountain, move there. You be level. So that's how he was going to deal with the ground. The sweat came after the fall. And it's the same way. Christ says,
Christ and
our second man, Adam.
Adam.
He says,
Anoti,
my words are life.
Mashoko angu upenyu.
He just uses the spoken word.
Anongo shansa spoken word.
And he does things by speaking.
Christaneta zinu nokutaura.
You cast out demons in my name. You don't use axes and hoes to cast out demons. You use the word. And you use the word to correct a wife. Not your word, the word.
Kwete shoko rako, shoko ramari.
That's how Adam was to maintain his home.
Ndo magariro nemachengetero aita Adam muri yake.
By the spoken word.
Imba ya Adam yaitongwa ne spoken word.
When we understand that,
kana tanzwisisa izvi,
then we are taught,
tino dzidziswa kuti,
that wives,
madzimai,
submit yourselves.
Zvise pasi
unto your own husbands.
Mudzimai zvise pasi pemurume wako pachako.
And he types that because your husband represents Christ.
Achiti murume wako uyu anomirira Christ.
And now the prophet says,
zvinomuprofita anoti,
Paul spoke here further on down Ephesians.
Paul
that's in the message, Thinking Man's Filter. Paragraph 73, I'm starting somewhere.
Paragraph 73.
Ephesians speaking of the husband and wife and said, this is a mystery. How the women should be in respect to their husbands. Even the second place. I believe it is the entire Bible that reverence was ever spoke to. Said the women, seeing they reverence her husband. Seeing she reverence her husband.
Mudzimai wona kuti waremekedza murume wako.
Then a husband
zvino murume
ought to live such a life.
Murume anofanira kurarama upenyu
before his wife.
Pamberi pomudzimai wake.
That his wife could reverence him as a son of God.
Kuitira kuti mudzimai wake wako akuremekeze iwe semwana komana wamwana.
And if he doesn't live that kind of life,
zvino murume ukasararama mhande
upenyu, then cause she wouldn't reverence him.
Upenyu hwakanaka saka mudzimai wako haachakuremekedzaka.
Because she knows what is made of.
Nekuti anenge achiziva kuti uyu murume uyu munhuyi.
But when a man is reverent, is a reverent man,
kana murume achiremekedzeka,
reverent and clean with his wife,
achiremekedza mudzimai wake achirarama upenyu
hwakachena,
uye pamberi pemhuri yake,
a real servant of God,
ari muranda wamwari akakwana,
then the women,
zvino mudzimai,
children,
vana,
and all,
navose,
should respect that servant of God with reverence.
Vanofanira kuremekedza muranda wamwari uyu nokuremekedza kukuru.
Reverence must be earned by man.
Rukudzo runofanira kutoti huruwane.
It's not instruction.
Right. Rukudzo runotoita zvekutowanikwa. Haikusi kurayira vanhu kuti ndikudzei.
It's not by using wrinkles or muscles.
Haisi nyaya yekufinyanisa pameso kana kuratidza mamhasuru.
It's a life.
Upenyu.
You live such a life.
unorarama
a mando life.
Upenyu
life of fear of God.
Upenyu ekutya Mwari.
A life that also places a woman as a special vessel for you.
Upenyu wokunokoshesa mudzimai wako semudziyo unokosha kwauri.
The prophet says, I fear my wife.
Mprofita anoti ndinotya mudzimai wangu.
I fear my neighbors.
Ndinotya nhengo dzangu dzekereke. Vavakidzani vangu, sorry.
I fear everybody.
Ndinotya vanhu vese.
Lest I do something
kuchikira kuti ndingaite
chinhu. That would cause them to think I'm not a Christian.
Kuti ndingazoita chimwe chinhu chinovakonzera kuti vafunge kuti handisi muKristu.
The prophet is saying, I fear my wife.
Hanzi nomuprofita ndinotya mudzimai wangu.
The prophet feared his wife and you, brothers, my fellow ministers and whatever friends, we don't even fear our wives.
Zvino muprofita aitya mudzimai wake. Imi hama nevafundisi shamwari dzangu nevamwe vese. Tinotya here?
You think fearing your wife
unofunga kuti kutya mudzimai wako
is becoming a sissy.
Wakunzi uri mudzimai.
No.
Bodo.
He feared his wife.
Aitya mudzimai wake.
Because he honored God.
Nekuti wairemekedza Mwari.
He does not want to do anything.
Haadi kuita chimwe chinhu.
He says, I feared my church.
Hanzi ndinotya chechi.
I don't want to do anything that would cause them to think I'm not a servant of God.
Handidi kuita chimwe chinhu kuchechi chinokonzera kuti chechi yangu ifunge kuti handisi muranda waMwari.
The church to respect a pastor.
Chechi chiremekedza mufudzi wayo.
They have to look at the life.
Vanofanira kutarisa upenyu.
When they see the life of fear of God, the church will respect that servant of God.
Kana chechi yaona upenyu hwekutya Mwari, inozoremekedza muranda waMwari.
When we do that, beloved one,
ama dzinodikanwa tikaita izvozvo,
then we see progress in our lives.
Tinoona upenyu hwedu huchibudirira, huchienderera.
And God blesses us.
Mwari vanotiropafadza.
You know, beloved ones,
ama dzinodikanwa munoziva,
my precious brother,
ama dzangu dzinokosha,
this is brother Tinashe.
Brother Tinashe.
Tinashe Emmanuel.
Emmanuel.
Tinashe.
Tinashe.
God with us, or we are with
Mwari
God.
Vanesu, iwo Mwari vanesu, istina Mwari.
He did not fear. We have two Tinashe Mukwashas.
Tinana okay. Tinashe Wakwasha Vairi.
I want you to know.
Rolautu uzive.
You did not choose the home of a pastor.
Auna kusarudza mhuri yomfudzi.
Because you think my wife will be like her mother.
Nemhaka yekuti waifunga kuti mudzimai wako achange akafanana namai vake.
We come from two different worlds.
Tinobva kumativi maviri akasiyana.
There are no two same people in the world.
Hapana vanhu vaviri vakafanana munyika ino yese.
We are born from different families.
Tese tinobva mumhuri dzakasiyana.
We are raised up differently.
Takarerwa zvakasiyana.
Our principles are different.
Nheyo dzedu nezvinangwa zvedu zvakasiyana.
The principles of the parents are different.
Zvinangwa zvevabereki zvakasiyana.
But when we come to marriage, there's only one thing that brings us together.
Pane chunhu chimwe chete chinotibatanidza.
And that's God.
Ndimwari.
Paul says,
Paul anoti,
in Philippians,
munavafiri,
let this mind
tenderai pfungwa
be in you
iwe mamuri
that was in Christ.
Pfungwa yaiva muna Kristu.
Don't go and marry
haikona
kunoroora I'm a Libra.
Nemhaka yekuti ndiri
munhu akasunungurwa. He is a Libra.
I'm
a lion, and I must go to to a lion.
Dine
lion, Simba.
Une Simba, saka unonorora muane Simba.
Oh, is Simba lion? What?
Ana Shumba.
Shumba.
Andiri Shumba, saka ndonorora kuShumba bodo. Kurora na zvemutupo.
We are born under stars. It's true. Those talk about our natures. But we have one star.
Amen.
That we all come under. And to give us one mind. To bring all the stars. Under one great star. That's Christ. That's why we look into the Word of God. If the Word of God is in me, then my mind will be the same like my brother. Same like my wife.
Same as my wife.
Hallelujah.
Amen.
So, beloved ones, as a man, there are certain things when you get to marriage that you look at. I know you look at big principles. We pray hard and everything. But I want a prayer for wife. I want a prayerful husband. Sometimes a prayerful wife can even pray you out of the ministry. Yeah. Because she will give you visions.
Koenda nete.
But I want you to see that there are little things that we miss out. Those are the things that are great in life. Paul says submitting one to another.
Paul anoti zvise pasi pemumwe wako.
Says love.
Rudo.
How is love?
Rudo chi.
Tinashe, how is love?
Night, tinashe, rudochi.
Or every husband here.
Murume wese banam.
I will give you a simple example.
Jaubai menzanzo, urinyore chaishu.
Sacrifice.
Kuzipira.
That's what Christ did.
Lord, I wait when I'm Christ.
He took all our sins.
Agatola zivizedu tose.
And if you are willing to accept the mistake of a wife,
iwewe,
and take it upon you, then you are a great man.
Unenge uri murume munhu mukuru.
Do you know one time the prophet? There were so many people. I will be finishing now. There were so many people in the home.
Mumba my brother Branham.
I think I've spoken this here before. And they were, some were confused and mad. Some prophesying in the home who had come to be prayed for. One says the world is ending. Another one says, no, it's not yet revealed to me. And there's confusion and the children had not eaten at all. And the prophet gets into the home and finds the wife crying. He says, what is this? She says, I can't stand it anymore. What is it? Children haven't eaten. And all these men that are here that you bring. Maybe Kapisha and the Dr. Matimbe were going to say, shut up, woman. We are on the post of duty. Don't you know that I'm a servant of God and all these people are coming for me? And a woman must be humble and just keep cooking. The prophet said, call this a home? Joseph and Sarah were fighting for blocks of
Joseph na Sarah wari kurwira matoya.
There's confusion in the home.
Mune
nyonga the wife
mba.
Is crying.
Mudzimai ari kuchema.
The prophet comes in
Prophet Anouya
and goes straight to his wife.
Oenda kumudzimai wavo.
He says, I put my arm around her.
And ndakamumbundira.
And he says, I'll help you to cook.
And ndikubatsirei kubika.
Give me your apron.
Ndipei apron yenyu ndikubatsirei kubika.
Which means he did not marry her for cooking only.
Ah, namboti handina kukuroorera kuti ndikubikire iwe.
The prophet, an example.
Mprofita muenzaniso.
He puts on the apron.
Vakapfeka apron.
And he says, I'll help you peel the potatoes.
Rega ndikubatsire
onions.
Kumenya mbatatisi nekucheka
ma onions. You do this.
Imimi muchiita
izvi. In the kitchen.
Mukicheni manje.
And some of you keep saying, the prophet says the woman, kitchen, kitchen.
Imimi vangwe, munaramba muchingoti, prophet anoti
mudzimai kitchen. The same prophet got into the kitchen.
Muprofita mwekeda akapinda mukicheni. Amen.
And he's helping out.
Achibatsira.
And she's still crying.
Mudzimai arikuramba achingochema.
He starts praying.
Akatanga kunamata muprofita.
Lord,
Ishega.
I'm giving love to my wife.
Ndiri kupa rudo kumudzimai wangu.
Send your Holy Spirit.
Nditumirewo mweya mutsvene.
He begins to pray.
Akatanga kunamata.
Send your Holy Spirit.
Tumirei mweya mutsvene.
I'm giving love to my wife.
Ini ndiri kupa rudo kumudzimai.
And he says,
Amen. Yes. Anot.
Okay. I want you to get that.
Lautis batis.
Okay. He said, Lord, you help me now to get upon me the Holy Spirit in such a way that will change this situation.
Ishe ndipei mweya mutsvene nechinhano uno uri pachero chokuti ndisandure zvinhu mamire zvinhu.
So praying to myself, I put my arm around the little wife and said, oh, sweetheart, I really feel sorry for you.
Ndakaisa ruoko rwangu pamudzimai ndikati, ah, mudiwa, ndino urombo chaizvo newe.
She said, Billy, I don't believe I can hold out any longer.
Zvikanzi, ah, Billy, ndofunga ini handichazvikwanisa.
I'm just going to pieces.
Ndaparara ini.
Just look at this house.
Tarisaiwo muone zviri mumba munomu.
He says, I know it, sweetheart.
Ah, mudiwa, ndozviziva.
And I thought, Lord, you quieten her.
Ndikati, Ishe, munyaradzei.
Now he is asking for the Holy Spirit.
Mprofita akumbira mweya mutsvene.
That the Holy Spirit may show him how to deal with his wife.
Kuti mweya mutsvene amuratidze kuti.
He is not worried about Sarah and Joseph who are fighting.
Akatarisa Sarah na Joseph. Haasi kunetsekana na Sarah na Joseph vari kurwa.
Then do you know what the Holy Spirit said to the prophet?
Unoziva zvakataurwa nemweya mutsvene kumuprofita.
He says, talk about a blouse.
Chimbo mutaurirewo pamusoro peblouse. Blouse.
A blouse.
Blouse, blouse, blouse.
The Holy Spirit.
Mweya mutsvene.
Telling him to talk about a blouse.
Kuti taurira mudzimai wako pamusoro peblouse.
Maybe as ministers, we may the Holy Spirit, our Holy Spirit, may lead us to bring quotations.
Zvino isu sevashumiri, mweya mutsvene wedu, mweya mutsvene wedu muma brackets, anotitaura kuti hunza ma quotation.
Subjection, hard working wife,
virtuous woman, pansi, mudzimai anoshanda.
The prophet knew all those scriptures.
Profita aiziva magwaro ose aya.
But the Holy Spirit says,
mweya mutsvene wakati,
speak about a blouse.
Chimbotaura zveblouse.
And the prophet says,
Profita anoti,
he says, I know, sweetheart,
ndinoziva mudiwa.
This is in the message love, I think, paragraph 22, 20 there, but somewhere in
22.
The middle there.
Pagan,
here,
pagan.
My friend. It's all right, my friend. Oh, it's all right?
Yeah.
Okay. Where are we now? Okay. He says, speak about a blouse.
And the blouse is a blouse.
And this man, and he says,
Anont.
You know?
No, ziva.
There is a place there.
Pane grosa uku, pane shop
uku. I found a very nice blouse.
Unoza kwa topics uku kune vanokune ma blouse akanaka.
What can we be talking about blouses?
Naivitwe mungataure nezvema blouse panguva ini.
He says, no, honey. Let's just hurry.
He's
still peeling there.
And
then afterwards he says, you know what?
Holy
Spirit, send me.
I'm
giving love to my... You know what, honey? Sweetie, that blouse can fit you.
Blouse iroro rinonyatso kudema unenge wakazvarwa naro.
He has found it. He says, I tell you what, let's get supper right quick, and when we do, I'll take and show it to you. I'll buy it for you.
Katikurumidze kubika timhanya ndinokuratidza blouse yacho.
She said, oh, she said, that's nice of you, Billy, but oh, I couldn't look at a blouse tonight. Just look at me. I said, but look, honey, if you had ever seen it, just to look at it, I believe you would want to buy it. In meditation, he says, Lord, quieten our spirit. He's not saying, shut up.
He
says, Lord, quieten our spirit. Holding my hand on her. And I said, I tell you what, you put me on your apron. Let me help you get supper. And so I put this apron on, you know, and begin to chop up some carrots and things. You know, and going on, and every once in a while, she would begin to quit crying. I said, thank you, Lord. And I said, oh, honey, isn't the Lord wonderful?
He's
just so good, see? Kept talking to her, changing that atmosphere. Laying my hand on her. And as soon as I got her quiet, after a while, she was all smiles. And she said, well, Billy, do you think the stores would be open?
Topics
the Holy Spirit shows the prophet how to deal with his wife. Not a bunch of quotations.
Amen.
When you are prayerful, God will show you how to deal with your wife. It's here in Zimbabwe where I heard that, Pastor, do you know that there's a fivefold ministry?
Muno mu Zimbabwe muno, ndoma ndakanzwa kunzi pastor, munozva here kuri kune fivefold
ministry? I said, I know it. Brother said, no, you don't know it. I said, what is it?
They got the fivefold ministry.
This one.
She can the chief bakera.
That's not the one we apply.
Ah, it's a shandy se chief bakera bolo.
Hallelujah.
Amen.
Sacrifice.
Kuzipira.
Controlling a situation.
Uchipa watonga zinu.
Even when his wife Mida banged the door. The prophet prayed, Lord, forgive her. She passes through a lot of stress.
Amen.
When I'm aware she's both husband and wife,
she's
both father and,
and
mother to the children.
Kuvana.
And I want to say, a woman that's reverent.
And without mudzimai anoremekedza,
she realizes.
Anocherechedza.
We have so many educated women now.
Tine madzimai akawanda chaizvo vakafunda.
You don't keep marriages by going to gender institutions.
Hauchengete kana kukudza imba yako nemhaka yekuti uri kuenda unotsvaga zvekodzero dzemadzimai.
going to workshops.
Uchenda kuma workshop.
And you think you control your husband by workshops.
Uchifunga kuti kana ukaenda kuma workshop ezvekodzero dzemadzimai,
ndosi chatikamisa mumwe. You go there and earn money.
Enda hako ikoko unowana mari.
But when you get home,
askana waya mumba umu,
be under the word of God.
Iva pansi peshoko raMwari.
Women of old respected their husbands by the way they spoke.
Madzimai akare vairemekedza varume vavo nekatauriro kavo.
With fear.
Kokutya.
And the prophet says simple things.
Mprofita anoti zvinhu zvidiki diki.
When your husband is coming home,
murume wako kana akuyakumba,
you know the time she comes home.
Unoziva nguva inouya murume wako kumba.
Like we know the time when the Lord will be coming. Signs are showing.
Isu tinoziva
nguva inouya. We are preparing ourselves.
Tiri kuzvigadzirira.
We are dressing in the word.
Tiri kupinda mushoko.
So that when Christ comes,
kuitira kuti Christ anouya,
we will be ready waiting for him.
Tinenge takagadzirira.
Christ is at the door.
Christ apa mukova.
Knocking.
Akatarisa.
He says,
Anot,
come, open for me.
We are undivhurire.
Is outside of the church.
Ari kunze kwe church.
Is at the door.
Ari pamukova.
A type of the husband.
Mwenzi
murume. Coming home.
Ari kuya mukumba.
After work.
Abva kubasa.
The prophet says.
Prophet Anot,
you meet him at the door.
Unouya otambira murume wako pamusuo.
A wife meets the husband at the door.
Mudzimai anogamuchira murume wake padoo.
There are quotations there.
The
prophet says, clean yourself, look your best.
Muprofita anoti, mudzimai unonyatsozvigeza, onyatsochena.
Because your husband is coming.
Nemhaka yekuti murume wako ari kuuya.
You meet him at the door.
Womuchingamidza padoo.
When you meet him at the door,
kana wamuchingamidza padoo,
you welcome him, you help him, you remove the coat or whatever.
Unombatsira, okatanura bhatye,
you take him into the house.
Ombata naye mumba.
You sit on his lap.
Unosvikogara.
I'm around him.
Womumbundira.
And say, how was it, honey?
Woti nhai mudiwa. Waswera sei.
The prophet says,
Mbrovina anoti,
at that moment,
panguwa iyo,
even if he was tired,
kunyange murume wako anga
aro kutika, he is no longer tired.
Ano bagwinya.
The husband is coming, you are just busy.
Murume ari kugogodza pamusuo, iwe uri mushishi kutsvaira nekukwesha mafloor.
And he finds you sweating.
Otokuona uchinhuhwa dikita.
Aprons are even upside down.
Ma apron akangoti bhijiri.
You are sweating.
Apa uri kudikitira.
You are smelling sweat, fish and everything.
Unongori gutu kutu redikita. Neho.
The husband is coming.
Murume ari kuuya.
Is smelling grease.
Ari kunhuhwa grease.
Maybe paraffin or.
Kuda ari kunhuhwa paraffin. Kana ameno makemikaro ekwaanoshanda.
He also finds the smell of fish and offals.
Ona mudzimai ari kunhuhwa hove. Nematumbu.
It won't work.
Hazvishande.
Someone must smell nice.
Vamwe vanonhuhwirira zvakanaka.
The Lord Jesus Christ.
Jesu Kristu.
He smells blood.
Vanonhuhwirira ropa.
With our sins.
Nezvivi
zvedu. He took them and put them at the cross of Calvary.
Rakaisa
vakumbo. And he comes with his blood.
Anobva auya neropa rake.
And you are still smelling those sins.
Iwe uchiri kunhuhwa zvinhu zviyazviya.
He will say, you are not mine.
Honda, hausi murume iwe.
Christ will say.
Hauna kuroora, hauna kuroorwa. Aona kuchena. Aus right. Aus wangu, sorry.
That welcome is nice.
Kukamuchira kunokuchinamidza
kuno. Work so hard whilst is away.
Shanda, murume wakwa asipo.
Coming, be ready.
Kana auya onge wagadzirira kugamuchira.
We only want to wash ourselves when there is a visiting minister.
Tinongoda kungogeza tichichena kana pane mufundisi ari kuuya ashanya.
Is that your boyfriend?
I boyfriend yako here, chikomba chako here mufundisi.
You prepare the men, buy nice plates and you prepare them on broken plates.
Unobikira murume wako mumakapa akatekenuka mazenge nendiro dzakatekenuka.
But he is the one that buys the place. Instead of serving me with the best cups and best plates.
Panze pokumupakurira mumakapa akanakisisa nemapureta akanakisisa.
Simple things.
Tunhu tudiki.
You don't tell your husband today when you were away, the vision came, then I think the Lord is dealing with me, but you're smelly.
Hauzotaurira murume wako kuti pamamusipo ndaona chiratidzo asi apa uri kuti gutu gutu kunwa.
He can't hear that.
Haazombozvinzwa zvechiratidzo chaona ichi.
Love.
Rudo
is a mystery.
Ichakavanzika.
And God reveals that to us.
Mwari ndo anorizvizarura kwatiri.
We have spoken a lot of things.
Tataura pamusoro pezvinhu zvakawanda.
I'm sure.
Ndinochokwa kuti
each one of us
mumwe nemumwe wedu
can know how best to run that home.
Taakuziva kuti tinogara sei mune mhuri yedu.
With many more things.
Nezvimwe zvinhu
zvakawanda. The Holy Spirit can reveal to you.
Mwe zvinozarurwa nemweya mutsvene kwauri.
In the word and in the revealed message of the hour.
Zvinenge zvichibva mushoko nemharidzo yenguva.
Let's portray to the world out there.
Ngatiratidzei kunyika kunze uku.
That in marriage.
Kuti mumuchato.
There is happiness.
Mumuchato wedu tine mufaro.
There is blessings.
Mune maropa fanzi.
Let's not scare the people.
Ngatisatyisi dzirai kana kuvhundutsira vanhu.
Because without this marriage, there can't be a marriage between you and me and Christ.
Kana tikashaya muchato uyu, hapana muchato wako nemwako uye netsu na Christ.
Because this marriage,
nekuti muchato uyu,
is the type of the spiritual marriage.
Ndomuendaniso. We muchato wepamweya.
If you can't run this marriage,
ukatadza kufamba zvakanaka muchato,
you can't make it in that spiritual marriage.
Haupinde mukubvutwa. Amen.
That's a lot, isn't it?
Zvakasimba izvi.
The rest of it, the Holy Spirit can minister to you.
Zvimwe zvasara, mweya mutsvene anozokudzidzisai.
May the good Lord bless you, saints.
Ishe vakuropafadzei.
Shall we bow our heads? This is a mystery.
Ndo chakavanzika.
Love in marriage.
Rudo mumuchato.
Love between you and your God.
Rudo pakati pako iwe nemumwe wako.
Love between one another.
Rudo pakati pehama.
And love in our homes between a husband and a wife.
Rudo mudzimba dzedu murume nemudzimai.
Submission.
Kuzvisa pasi.
In many ways.
Nenzira dzakasiyana siyana.
In just simple ways of how we deal with one another.
Munzira dziri nyore dzongotishe tichishanda mumwe nemumwe.
Maybe as we were been speaking.
Kuda patanga tichitaura.
The Spirit of God ministered to your heart.
Mweya waMwari.
Maybe the Spirit even mentioned many more things in your heart.
Kuda mweya watotaura zvinhu zvakawanda zviri mumhuri menyu.
Would you just say, Lord,
haungati here Ishe,
as my brother prays, Remember me. I did not come here for the wedding. I came to be a witness to the wedding. But I brought myself to be ministered
to.
Would you say, here is my hand, Lord? God bless you. The Lord minister grace into your homes. Into your heart, our gracious Heavenly Father.
Amen, Lord.
We are so thankful once again,
yes, Father,
for giving us this wonderful time, an opportunity, Lord, to be able to speak about things that matter most,
yes,
into our lives, in the way we deal with you, and as you're dealing with us spiritually. We thank you, Lord Almighty. We ask you that you forgive our failures, our transgressions and iniquities.
Yes.
That we may realize to respond to the revealed word in a special way, even in our hearts. Grant it, Lord. We thank you. We thank you for this grand time. We pray that you bless us and, Lord, grant us to fulfill the next part of this ceremony. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen.
Amen.
At this moment in time, call upon the groom.